mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 mbudzi 2023 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Danonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindavo mumisangano yeKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nekutengesa mangoda inofanira kuvandudzwa. Mutumbi wa Bishop Tapumane Masaya nengo ya Citizens Coalition for Change yakapangwa ikapondwa kumabhuku nasi inotarisirwa kuzorara mumba mavo kumabhuku mangwanani ano kuchaitwa munamato wekuenekana na Raman Gumbo muBulawayo Amphitheatre. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti mugore ra2024 America icharamba ichipindavo mumisangano yesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process sezvo ichiona kuti pane zvinofanirwa kupindudzwa mukucherwa nekutengeswa kwemangoda. America yakapindavo mumisangano weKimberley Process wakaitwa kuVictoria Falls svondo rapera. Umwe akapindawo musangano uyu mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguru avo vanoti nyaya iyi ihombe sezvo munzvimbo zhinji dzemunharaunda dzinocherwa mangoda vanhu vasingabati zvakanaka kwese kwese.
Kushanda neCivil Society Coalition yemuKimberley Process basa guru ratinaro ndiri kurangaridza mhuri yeKimberley Process kuti kuchine dambudziko guru kwamarange nekuada Transau kune vanhu vakabviswa vakatamiswa kuti yaimbova misha yavo ive migodhi yengoda. Dambudziko guru ndereurombo both kwamarange nekuada Transau. Hakuna chiriko chinobatika chinoratidza kuti inzvimbo iri kubva madiamonds.
Makabatanidza zvose izvi vamaguru ndezvipi zvamuri kuudza hurumende pamusoro penyaya iyi?
Chatiri kukurudzira hurumende ndechekuti zvinotaurika muKimberley Process dzirege kungova nhau dzepropaganda dzekuti isusu hatina chinhu chasara chinoda kukorektwa. Takachena iyo nharaunda yacho yeMarange vanhu vane kununuta kwakanyanya. Imwe dambudziko riripo nderekuti panofanira kubviswa mauto kwamarange zvikuru sei nharaunda iri pasi peProtected Places and Areas Act uko kunonzi haupindi kana usina permit. Inofanira kuti nzvimbo iyoyo irijuswe vangochengetedze migodhi asi vasiye vanhu vasununguke mavillage ari pasi pethat law anofanira kuti asunungurwe. Tinoda zvekare kuonawo investment inobatika panyaya dzeroad infrastructure. Marange clinic by now yaifanira kunge yakasimudzirwa yahospital. Saka zvibatsiri kuti makambani vatore vanhu vanonzi huyai kuno munonyepa kuti zvinhu zvaasimuka. Tiri kupiwa community iri kufara chaizvo. Ndo zvinhu zvatiri kuedza kurwisana nazvo nekuti kuno vamwe vanhu vakabhadharwa kuti vauye kuzoreva nhema kuKimberley Process kuti mhuri yese kwamarange iri kufara zvikuru nezviri kuitwa nemakambani. Ipo pasina chinobatika. Pane bridge rekubva kuHot Springs pakafira headman Chiyadzwa ndofunga makore more than 13 years nekuti kabridge kacho kari kakasunama nazvino havasati vavandudza bridge iroro.
Sei mataura pamusoro pebridge iri vamaguru rinorevei?
Zvinhu zvinosuvisa zvakanyanya kuti madiamonds achasvikira pakupera vachingosiya kabridge kako kakadaro. Tinodawo kuona infrastructure inobatika. Tinoda kuona health facilities dzinoratidza kuti heunomusha wangoda. Ndo zvinhu zvatiri kuda Saka ndo hurukuro kunyango makoridos za tributa wala tika sangana one we hurumende ni makambanis ndo za tributa za kurudzira kuti ngatile geikungu wapano kuti ti mislide wano tichiwa uza kuti kuno ukushaka jeka no andiyo mawakiri wano itwa nyika.
Abo vanga wari mkuru we sangano re Center for Natural Resources Governance vafarae maguhu vari parunare ni Studio 7. Muri ya Bishop Tafuma ne Masaya nengo ya Citizens Coalition for Change yakapamka ikapondwa kumafuku ne musi wemugovera ne vanofungidzwa kuti vasori vachishanda nengo dzeZANU-PF yazivisa kuti nasi ichanotora mutumbi wava Masaya kubva kuchipatara. Mutauriri wemuri iyi vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kurara mumba mavo nhasi chishanu vachizochengetwa mangwana mugovera kumakuva etafara.
Nezuro takafamba zvakanaka pane progress pakuoneka chaedza pane zvese zvatiri kuita. I think wamasaya wangovhura nzira yavo izvozvi kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka nokuti nezuro takatanga chirongwa chepotimotem ikanopedza I think nezvese process yese nekuongorora I think ma-DNA test ehanzvadzi nehama dzavo kuti inzwisi here kuti mvane here any blood link nevanhu vari pakati pa nemishakabvu nokuti papaita kunongedzerana nehurumende vamumatauriro weZANU-PF vachiti mutumbi wakangonhongwa. So to prove that I think paida DNA, so I think almost patari but zvakaita nezuro parisana almost 20% yebasa rasara. So vakapedzisa by before 11 vanenge vape 4 o'clock MC Friday wopedza basa wopa mutumbi kumhuri. Izvi zvinozoita kuti mutumbi uzorare mumumba mune Friday manheru tanganomirira kuchengetedzwa kwemutumbi chinopa gamba redu remedzo
panga pane kukadzika here kwechokwadi kuti mutumbi hausi wava Masaya.
Zvaitongobvawo kune vanhu saka semacitizens sehama dzavamashaya mushanduko taitongoti kana ivo usiri wavamasaya kubva musi wemugovera sondo rapera wamasaya hausi kuoneka hurumende yakanyarara ngavachitipe mutumbi wavanoti ndowavamasaya nekuti isu toti munhu wedu apambwa poonekwa hanzu dzaanga akapfeka dziri pane mutumbi asi wehurumende nevamwe vanofunga kuti vanomirira kuZANU-PF votaura kuti mutumbi hausiri ivo saka tida mhinduro kwavari kuti vatichitiraridza pana vamasaya pavari kana mutumbi wavanofunga uri ndiwo bhozi nekuti semhuri vakaona kuti no hanzu dzakabuda dzakapfekwa nemurume dzidzo even nemapositive identification avakanota pabhodhi iri kumocha. So ini handioni paine kupokana nemhuri mhuri yakawirirana sekudaro kuti no uyu mutumbi wedu wehama yedu. So tichaona zvedu kuchabuda muma-DNA achaitwa kutona kuti zvinobuda sei atitoimba zvichabuda zvakanaka.
Saka nhasi chishanu zvakamira sei chichaitwa zuva ranhasi ndechipi pane zvachinja here
hapana zvachinja zvakanyanya nekuti chishanu zuva ranhasi rikunotora mutumbi wamasaya saka tinofanira kusvika kupala nenguva dzahwani masikati chinotora mutumbi.
Avo vanga vari mutauriri wemhuri yekwamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare neStudio 7. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu kwakaenderera mberi munyika nezuro vachidzinga makanzura ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
vachaba nguva dzinga mameya nevatevedziri vavo nemamwe makanzura vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedziri wavo muzvare kudzaika dzombe meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare muzvare Sofia Gwasira vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachaba nguva noda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTRCC vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru
for 2 months vanodzingazve vanozvinishamisi mabasa ezanu naChabango vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoreva kuti mabasa anozova mashure because nano kera vision ye committee ndi chair mayor ana kera vision ye council so vision ichabini ichambotende pasaidi but we shall liaise more comrades amu committee vonoita sei basa rekanzuru riendere mberi tichiri majority muno mukanzuru tichaita make sure kuti basa rafamba pasina problem
mutevedzeri wemutauriri weTRCC vaGift Ostalosi Ziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino mutauriri wavachabangu vakalipan pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTRCC usati waitwa nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Muchumbi wemuchambi wenhabvu wakaita mukurumbira Raman Gumbo wakasvika muBulawayo nezuro manheru. Gumbo akashakira kuFrancistown, Botswana nemusi wechishanu. Mangwanani ano kuchatwa munamato wekuonekana nemufi muBulawayo Amphitheatre kwozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Mune imwe nyaya kuSouth Africa, mumwe mutambi aivavo kipa wechikwata cheMawarriors George Chigova akafawo nemusi wechitatu kumba kwake kuJohannesburg. Bato reZANU-PF rakazivisa kuti mutungamiri waro vaEmerson Mnangagwa vakapa ruremekedzo rwekubatsira mhuri yaGumbo mukuchengetwa kwake. Evans Zininga abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vakamboita murayiridzi weZimbabwe National Team vachausi mushauri kuti tinzwe maonero avo.
Ramani takabva kure and takashanda tese for a long time. Unoziva kuti takashanda ndakakocha Capes United na Ramani before ndomazuva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that vanhu vazviziva kuti ini naRamani tatagara tine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe team yainzi Bulawayo Wanderers asati atamuka kukocha Highlanders ari asisteri kuna madhinda neushamuro wakadzama.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandicho kuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezva yarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti macoaches edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama and kuzobva kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angadai ari pane chimwe chinhanho chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi. Saka kurasikira kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri yekwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitopo kugadzikana kunzwa kuti government yaita state assisted vari kubatsira saka zvinhu zvinongopo kamwe ka kugadzikana pati kurasika kwa Ramana kurasikira kwenyika.
Tiri kunzwawo nezvekushaya kwa George Chigova, munewo here zvamunozivawo nezvake
uyu? Uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki, I think anga ari about it, kana kuti anga ari ma 30 something, saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne lot to offer over ashaika, saka ndomumarwadziro akunenge zvichikuita.
Avo vange vari vaCharles Musauri vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANU PF vaFarai Marapira.
ZANU PF ibato rinopembera vana venyika vese vanoshanda vachiendesa zita reZimbabwe mberi. Ichi ndicho chinhu chinokurudzirwa mwana wese weZimbabwe, kuti pane chipi nechipi chaunoita, iva unoita kuti zita renyika riende mberi.
VaMarapira vamwe vanoti zvinenge zvaakuita sezvematongerwo enyika zvaakupindira munhabvu.
Tikatarisa mushakabvu, vakatamba bhora, vakava vari mukati menhau dzebhora, vakava munhu akashandira nyika vachitamba nhabvu. Saka seZANU PF tinoremekedza wese anenge ane chaakaitira achiita kuti zita renyika riende mberi, zita renyika rizikanwe pasi rino. Saka seZANU PF tinoronza kudada nemwana watakapiwa neRaman Gumbo, nekuti munhu akaita nepese paigona akaendesa zita renyika mberi, munhu watinoremekedza sebato. Ndosaka tati timurangarire, timuitire sezvataronga, nekuti isu seZANU PF tinocherechedza chipi nechipi chakanaka chinoitwa nevana veZimbabwe.
Mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANU PF vaFarai Marapira. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira bato reTCCC dzakabvunza gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro pekusaferefetwa nesimba nyaya dzevatsigiri vemapato anopikisa vari kubvutwa, kurohwa nekupondwa. MuNewsday makare, jaji vedare reHigh Court Justice Esther Muremba nezuro vakati vachazivisa mutongo wavo pamurume anopomerwa mhosva yekuuraya muzvare Mo Blessing Ali gore rapera, Pius Mukandi kana kutiwo Jamba, vachiti vachapa mutongo wavo musi wa27 Mbudzi. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe nezviro vakatongerwa makore matatu nehafu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupinza munyika zvisiri pamutemo, dhiziri rinoita malita zviuru zana nemakumi matatu nemazere ane mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nemapfumbamwe, kana kuti 138,979 liters. Uye vakanzizve vabhadhare faindi inoita zviuru gumi nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi masere emadhora ekuAmerica, kana kuti US$12,780. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi hama sama makadi. Tuda kuti mti ufungiro wa Shabangu. Shabangu ni mta uru wake ukutikana. Ia achiru uku protekta wa Chamisa. Wachamisa wachita awamu ziri. Uku eza kuti kuni. Mfumu ya charu kipi wanani. Mti ufungiro wa Shabangu. Kuti zumuza ya takututa wa kata tango bati. Zunu zuruku mkwaza. Zuruku kwa zisa. Munu yese paka gara kuti ha.
Murisi pa studio. Dino garandaka zvibvunza kuti Zimbabwe ichanakawo here? Nyika inoyi icharemekedzewa kodzero dzedu sedzimwe nyika here dzinenge ana America? Tozviziva kuti nyika ingagone zvese, asi ha kutorwa kwekodzero dzedu muZimbabwe kwakanyanyisa. Iko zvino Sengezo akutoita sekuti yaive candidate, akutoita sekuti akavhoterwa nevanhu, iye anga asipo paballot paper. Aakurikona vanhu vatakaisa isu iye ari one. Chero zvikanzi hanzi pane munhu anyora tsamba, pane zviri kungooneka zvega kuti uyu munhu haazi weTCCC. Mukaona vana Ostalos Ziziva, vana Gift Ostalos vaakurikolewa, zviri pachena kuti munhu uyu ari kuita zvinhu zvekuuraya batu. Mungabvisa munhu aironga musangano, murungi wemusangano muTCCC Amos Chibaya, aakurikolewa nhasi naChabangu.
aiwa zviko izvi zvakuda kuti chero iye judge anotambira tsamba dzacho angozoona yega kuti hazvina maturo izvi.
Magadi pa Studio 7, magadi vana mukoma wandi. Aiwa zano PF iri kuti shunguruza, asi chari kuti shunguruzira ndiri kuchiona. Ndechekuti iri kunzwisisa kuti Zimbabwe yese hapana akavhotera zano PF. Saka ndonyaya yacho iyo yekuti hamuna nekuti vhotera isu tiri kuda kuita mapresident. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana namai vari kuziva kuti zano PF havasi baba vedu. Iyo zano PF ndiyo iri kuita nharundi iri baba venyu, kuda nekusaikuda. By force, by fire. Saka yakutoita songe ndiyo ine mataitle deeds ekutonga Zimbabwe. So apa pakuda kutosimuka, kana tikagara pasi tinofa, because nhamo ichatirova ivo havatombotitarisi, vanotarisana ivo nemhuri dzavo, vachitutirana muparamendi, vachidya ivo vachiguta, imi vachikoti faiko.
Inini ndine nyaya pana uyo hanzi rushova yavo, wokusungirwa hanzi nyaya yegodhi, haisai kungozvizira izvo. Tengozviziva kuti kuda kuvhagwa mahwani nehurumende yeZambia, kuda kuvhagwa mahwani nehurumende yeZambia, kuda kuti vanzi kwai kunzi kwai zvino vakupedza ura. Hapana, kana Zambia ichiri kutonga ura hauperi zvachose. Ura hauperi zvachose muZimbabwe. Haa, zvakangoma, zvakangoma. Munhu akatobatwa negod zveshuwa, amuti ane mhosva iyi inotoonekwa, akatopara, vatari kudzabvisa mari yekuti abude mujere. Tinoudzaiwo kuti uori hwakaita seizvozvo. Vana Jobs Scalacha vari kufungidzirwa, vari kuita kufungidzirwa pasina kana proof, hapana kana umbowo waJobs Scala. Vatari kuita kufungidzirwa, vatanoita munhu makore ari mujere. Ndiudzei kuti zvinhu zviri fere izvozvo, zvinhu zviri fere izvozvo. Vanhu veZanupf, zvinhu zviri fere izvozvo. Ndopamunongoona kuti nyika yeduka, nyika yedu yamatakana namahumbwe, mahumbwe chavo chavari kuitika munyika yeZimbabwe. Ndo anoi mahumbwe, zvinotonyadzisa zvinhu zvinoitika munyika. Yei, vanhu veZanu tinyarei, tinyarei vanhu veZanu.
Studio 7 Luse Muse yapo. Ya chisingazii wana Chabangu na Monzora na wamwe wanongotengwa nezano. Vanhu vanofunga kuti zvimwe isusu tinoda zita rekuti TPC kana kuti MDC. No, hatidi izvozvo. Isusu munhu atoda ndiye achamisa, ndiye munhu atoda. Chero mukatora TPC nhasi hamutomboone futi tichipfeka zvihembe zvacho makuti takupfeka hembe dzeTPC maitora. Chero chamisa akaita rimwe bato munonzi kupaparika, tinongovhotera pakupaparika ipapo. Kozi munhu ati kuda nechamisa ndiye munhu ane vhizheni ane muono wekutoziva kuti tiri kuenda mberi kwete wari kuenda mberi negotsi ya zvakangofanana. Saka Chabangu afunga kuti zvinhu acho haijeka TPC ichatora vanhu vese. Baba, isusu hatidi TPC, toda vachamisa. Vachamisa chero vakatozi nhasi toasiya TPC, hatichatodi nezvayo kana kutombonzwa nezita racho. Saka unofanira kusiya izvozvo vaChabangu.
Magadiyo pa Studio 7, magadiyo apo ezvinorwadziwa nemutongo wapo waRushaya. Munhu anopiwa anofanira kubhadhara 5,000 rand. Ini ndine muzukuru wangu ini akabatwa achichera goridhe, asitorina kana goridhe racho. Akapiwa 2 years jere asina kana goridhe achichera. Ini ndiri kutaura panapa apa ndakabatwa inini 3633 but ndinda ndakabata goridhe racho. Tatine 11 grams. Tichibatwa ndobva tapuwa ma 4 years ne 11 grams. Kuzoti munhu akabatwa ane 6 kg anobviswa 5,000. Mari isingaputosviki chero pa 1/3, chero pa quarter zvayo yemari yaimbofanira kundoita kumberi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sezvakangoita kumwe kwese, nzira yakanakisisa yekusimudzira raramo yevanhu nekuunza mabasa kuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa kuburikidza nekutengeserana. Ndicho chikonzero muna 2000 America yakadzika mutemo unosimudzira Africa weAfrican Growth and Opportunity Act, AGOA. Kubvira ipapo, chirongwa ichi chave mbambo yeurongwa hweupfumi hweAmerica nekutengeserana nedunhu iri. AGOA inopanyika dzemu Africa dzinokodzera mukana wekutengesa kunze zvimwe zvezvigadzirwa zvadzo kuAmerica kusimbisa kukura kwehupfumi panguva iyo ichisimudzira hupfumi nekushandura zvematongerwo enyika mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara kana kuti Sub-Saharan Africa. Tanga kwambudzi. Vamiriri veAmerica nevenyika 35 vakabva munyika dzemu Africa vakasangana muJohannesburg, South Africa kumusangano weAGOA wechimakumi maviri kana kuti 20th AGOA Forum. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avasina kuenda kumusangano wegore rino mumashoko avo kuburikidza nevhidhiyo vakati pakati pazvo zvese zvakanangana nekushanda pamwe chete zvingaitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica kwete kuti zvakaitirwa nyika dzemuAfrica. African Growth and Opportunity Act yakakosha mukubudirira kwemuono uyu. VaBlinken vakati kwemakore anodarika makumi maviri uye kumazana ezviuru zvevanhu vemudunhu reSub-Saharan Africa, AGOA yaunza mabasa matsva, unyanzvi hutsva, ushamwari hutsva, kutengeserana kutsva, inoreva uori hushoma nekukura kwekodzero dzevanhu nekodzero dzevashandi, uye zvese izvi zvakaunza kushanda pamwe kutsva kwakasimba mukuwedzera nzira dzekugadzirisa matambudziko anosanganikwa nawo anokonzerwa nekushandukwa kwemamiriro ekunze anokanganisa kuchengetedzwa kwezvekudya zvinokanganisa kufambiswa kwezvekudya nekusiya vanhu vave pamhene kunzara. Vakati asi hatidi kungowedzera chete AGOA, toda kushanda neparamende yeAmerica kuti AGOA inake kudarika zvairi, saka ndizvo zvakanangana nehurukuro yesvondo rino. VaBlinken vakati tiri kuunganidza mabhiriyoni masere emadhora kana kuti $8 billion kubva kumakambani akazvimirira neari pasi pehurumende. Mari iyi yakanangana nekusimudzira urongwa hwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze nekusimudzira vanhukadzi mune zveupfumi. Vakati tinoramba tiri nyika iri pamusoro munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu neutano hweveruzhinji mudunhu iri, uye tiri kushanda kuti kuve nenzira itsva dzakaita seVax Initiative dzekusimbisa nadzo mbeu neivhu muAfrica. Panguva imwe chete vakadaro vaBlinken, tiri kuenderera mberi nekusimudzira mazwi emuAfrica mukudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rose. Vakati tinotambira kupinda kwesangano reAfrican Union mugwengano reG20. Vakatiwo tinotenda IMF neurongwa hwekuwedzera umiriri weSub-Saharan mubhodhi rayo. Vachiti tinoramba takazvipira kuvandudza UN Security Council kuti ive nenhengo dzefirapo dzinomirira Africa. Vakati svondo rino takaparura komiti inopanga mazano kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yePresidential Advisory Council on African Diaspora Engagement kuitira kuwedzera kusimbisa udzamu hweukama pakati pezvizvarwa zvedu. Vakati wekukura kusina rusarura kusingagumi kwakanakira Africa uye kwakanakira America kuchinakirawo pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Diapera tombotirasa zvange zviri munhau dzanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindawo munyisangano weKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nekutengeswa kwemangoda inofanirwa kuvandudzwa. Mudhumbi waBishop Tafuma Nei Masaya nengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa ikapondwa kumabhuku, nhasi inotarisirwa kuzoraramba mayo mumabhuku. mangwanani ano kuchaitwa mnamato kwenekana na Raman Gumbo Mublawayo Amphitheater. Tashika kumagumo ya chirongwa chebicha nasi Dilim Washington DC ndokusia murumo uko Matrix Gande ni naude isindepele.